This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, gunyana 25, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiteerera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Sarudzo dzekutsvaga vachakwikwidza kuCongress yeMDCT dzotanga kuunza mutauro. South Africa inoti iri kutanga chirongwa chekupa magwaro ekugara munyika iyi kuti zvarwa zveZimbabwe kutanga kwaGumiguru. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York. Musakanganwa kuti mukupera kwechirongwa chino tichaverenga tsamba dzenyu nekudaro rambai makateerera kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dunhu reMDCT reHarare nezuro rakadoma munyori wezvekurongwa kwemisangano vaNelson Chamisa kuti vatore chigaro chemunyore mukuru webato pasarudzo dzichaitwa pamusangano weCongress yebato iri mukupera kwemwedzi unouya. Amai Porina Mpari waGwanyanya ndo vanonzi vakadomwa kuva mutevedzeri wemunyore mukuru. Vakambenge vadomwa pasarudzo dzekutanga dzinonzi dzakazoita mutauro ndava Douglas Mwonzora vanove mutauriri webato iri pari zvino. Nezuro vamwonzora vanonzi vakanzi varambe vari mutauriri webato vachitevedzerwa namuzvare Tawita Kumalo. Asi vamwonzora vanoti havana kugutsikana nemaitirwo akazoitwa sarudzo dzaNezuro idzo dzakaona vachidomwa semutauriri vachiti dzakaitwa ivo vasipo vari kwaRusape kwavari kutongwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga muna 2011. Vamwonzora vanoti kuitwa kwesarudzo panguva yavaive kumatare kwakavashayisa mukana wekutsvaga rutsigiro kana kuzvishambadza. Asi vanoti senhengo yebato ine chido chekushandira musangano wayo vachatambira zvakabuda musarudzo idzi. Vamwe vakadomwa nezuro ndava Amos Chibaya kuti vaive munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano vachitevedzerwa nava Abednego Bebe. Mutungamiri webato nemutevedzeri vake, sachigaro webato nemutevedzeri vake, vakadzoserwawo vakadaro. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Ini ndinotora zvinenge zvataura vanhu, zvafunga vanhu, zvavada, ndizvo zvatinogamushira izvozvo. Ndiyo demokrasi yemupati medu. Chakangoitika hake nezuro ndechekuti sarudzo dzemuHarare dzakaitika ndisipo ndiri kukoti ndanga ndichitongwa nenyaya ya2011 kwaRusape. Saka ndanga ndisipo handina kukwanisa kuendawo kunotsvaga rutsigiro. Asi tinoti zvinenge zvafungwa nevanhu vana veMDC ndo zvatinotevedzera izvozvo. Asi ndichazamawo nepandinogonawo kuti kana ndisingaendi kukoti ndichanotsvaga rutsigiro kune vanhu. Asi handina kukwanisa kutsvaga rutsigiro nokuti ndiri kuendeswa ku.
Asi tinonzwa kuti panga pasina musiyano kuvepo kwenyu kana kusavepo kwenyu sezvo vanhu vanga vasingabvumidzwe kuti vanga vachitsvaka rutsigiro kana kukambena.
Aiwa kwete, vanhu vakabvumidzwa kutsvaga rutsigiro kutaura kuti sei vachifanira kuvhoterwa vakapiwa mukana. Saka ini ndanga ndisipo, pane vakangondimirira zvavo asi ndanga ndisipo. Ndinge ndichizvitaurira ini pachangu zvandakaitawo mubato, zvandakaitawo munyika muno. Ndini ndakaita kesi yePolitical Parties Finances Act iya inoita kuti tiwane mari kubva kuhurumende gore negore, ndakaita muna 1997. Saka zvimwe zvinhu zvezvinhu zvandaitaurawo hangu, asi ini handisi kukema. Ndiri kuti kune avo vakasarudzwa, kune avo vakasarudza makorokoto, chakanyaya kunaka ndechekuti MDC iri kuita demokrasi yayo, iri kuita zvegusa ruzhinji zvekuvhoterana. Ndo zvandiri kunyanya kufara nazvo izvozvo. Ndichange ndichitsvagawo rutsigiro kune maprovinsi 10 asara.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano vaNelson Chamisa Havanoti kuvepo kana kusavepo kwa vamwonzora kwakanga kusina musiano sezvo vanhu vaidomwa neutungamiri wedunhu chete.
Mira haifani kuwanikwa kuna ani zvake nekuti chiri kuitwa musarudzo idzi. Miprovince nemadistricts anenge achisarudza vanhu vavanoda uye hazvina basa kuti unenge uripo kana kuti haupo nekuti chero unenge aripo hatobvumidzi kusendera pedyo nepanenge pachiitwa kiroketo nokuti ruketoro kana kuti sarudzo idzi. Dziri kuitwa nevatungamiriri vari pazvigaro zvakasiyana siyana sekutaura kwandaita naizvozvo tingati chinhu chingafanira kuva chinochemedza.
Vamonzora vari kuti mukana wavakashayiswa ndewekukambena kana kuti kuzvishambadza mukana wayo wakapiwa here kune vanhu?
Hakuna mukana wakapowa nokuti pakatotaurwa neutungamiriri kunzi hakuna anokambena pari zvino nokuti haukambeni nokuti hauzivi kuti uchange uchinominatwa papi. Chinoitika ndechekuti vanhu ndo vanotaura kuti nhingi ngaaende pakati saka ukada kumhanyirira mberi uchinokambena unobondera asi kusavapo kwavanhu nakukuona nokuti pese pakaitwa vamonzora ndaingonzwa kuti vanga vari munharaunda vachiuchika kungoti mundirangarirewo chero pamune mandipa nokuti haubvumidzi kuti ndoda pakati nokuti izvasiyana nekupinda muchitoro uchindoda bhachikiro. Munhu anotopuwa kunzi haa rakakodzerana nondiriri nokuti unogona kunoda jazi iwe usati wakwanisa kunge uchipfeka jazi nokuti wakaroorerwa ndiye anofanira kupuwa jazi.
Ko iro zuva rakaitwa manominations vanga vasingarizive here vamwanzura?
Mazuva aya akaitwa kare unova mwedzi wapfuura uyo kuti mwedzi wakati kuchaitwa zvakati semaitirwo achaitwa mamwe sare ku.
Vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muMDCT vaNelson Chamisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro vamwonzura nevamwe vavo 20 vavari kutongwa navo nemhosva yekukonzeresa mhirizhonga muna 2011 kwaRusape vanzi vazodzoka kudare kwaRusape kwakare musi wa2 mwedzi unouya. Gurukota rezvemukati meSouth Africa vaMalusi Gigaba vanoti bazi ravo rakagadzirira kutanga zvakare chirongwa chitsva cheZimbabwe Special Permit kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigare zviri pamutemo munyika iye. Vachitaura nhasi vari muPretoria, vaGigaba vati chirongwa chavo chichabata vanhu vanodarika 240 ezviuru. Vatiwo munyika mavo muchange muine nzvimbo 10 dzekunyorera uye vashandi 120. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kunyorera magwaro aya kutanga musi wa1 Gumiguru 2014. Izvi zvinoitwa paintaneti vanhu vozodaidzwa kumahofisi kuti vabvunzurudzwe. Munhu anofanirwa kubvisa 140 emarands kuitira kuti apiwe visa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Bazi rezveutano rinoti kunyange munyika muine vanhu 1,300,000 ezviuru vanorarama neutachiwana weHIV, pane 500 chete ezviuru vari kuwana mishonga. Izvi zvabuda pamusangano weZimbabwe Lawyers for Human Rights watanga nhasi muHarare wekuzeya nyaya dzakanangana neHIV nekodzero dzevanhu. Vanoona nezvezvirongwa zveHIV neTB mubazi reutano, Dr. Owen Mugurungi, vaudza musangano uyu kuti bazi ravo rakatarisana nedambudziko rekushaya mari. Asi vawimbisa kuti hurumende iri kuita pose painogona napo kurwisana neHIV. Vatiwo guta reulawayo ndo rava kutungamira panyaya dzevanhu vanobatwa neHIV. Magweta ataura pamusangano uyu akurudzira hurumende kuti ivanise vanhu vose vane utachiwana mishonga sezvo iri kodzero yavo. Ntungamiri Nkomo Studio 7 abata umwe vapinda mumusangano uyu vaEmmanuel Gasa ava vanova mutungamiri wesangano reAIDS and Arts Foundation kuti tinzwe zvizhinji.
Zviri kurwa nezvazvo inyaya chaichaiyo kuti tinoda kuona kuti tasvika papi nenyaya yemaenderano maererano nenyaya yeHIV munyika medu kozi tine zvizhinji zvataona zvekuti zvo pane zvakawanda zvisati zvaitika kuburikidza nenyaya yekuti hakuna maresources. Poita zvakawanda zvekuti hazvina kuitika kuburikidza nenyaya yekuti hurumende haisi kukwanisa kuprioritiza utano. Poita zvakawanda zvekuti zvo mutemo chaiwo chaiwo hausi kukwanisa kunge uchichengetedzwa nevatungamiriri. Nyanya nyatakatarasara ninyaya anonzi Fambi nechirungu anoti masex workers vapurisa akachinzi anokwa anogona kuti paita zvinhu zvacho varedza operation yekuti chipo chirorwa kovadi kumboitawo operation yekuti John Chirora yekuti ukaona munhu wechikadzi just because nekuti munhu wechidzimai uri usiku ari ega kunzvimbo dzisingaiti vanotanga kusunga iye vasingasunge kunyange mukomana ari kufambawo munzvimbo dzakaita seidzodzo zvinove zvinhu zvachitiza munhu wechidzimai panjodzi nyanyanya mayoung people vanga vachiwanika vachiita zvinhu zvakadaro munyika medu nenyaya yekuti hakuna mabasa.
Saka mungati imimi zvii zvamadzidza pamusangano uyu?
Azvatadzidza zvakawandisa zvekuti tanga tichiona isusu kuti tine zvizhinji zvatanga tichifunga kuti pamwe pacho hatisi kugona but pamwe pacho tirikutigonei but mukugona kuya kuya hazvisi kuoneka nekuti kutadza kuri kuitwa kunyange nemaautorities kwakatiwandei mukati menyika yedu. Takatarisisa nenyaya yekuti tichitarisisa nenyaya yeupdate iri kuwanika nenyaya yeHIV munyika medu yazopuhwa naiyeyo Dr. Mugurungi vekuministry of health yekuti vanga vachitaura iyo kuti tichitarisana nedenda redu kuti infection yakawandisa kupi pari zvino yakawandisa kubulawayo province zvekuti zvinhu zvanga zvichikonzereswa nenyaya yemigration population zvekuti vazhinji vanga vachibuda vanga vachienda kunzvimbo dzinenge Bulawayo dzinenge Botswana.
Vanga vari vaEmmanuel Gasa vanove executive director wesangano reAIDS and Arts Foundation vachitaura nantungamiri Nkomo Studio 7 vari parunare muHarare.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakangana kuti munokwanisawo kubata Studio 7 pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations riri kushora zvikuru kuurayiwa nechikwata cheIslamic State kwemudzimai uye ari gweta rinorwira kodzero dzevanhu muIraq. Izvi zvakaitika mushure mokunge Samira Ali Al Naomi ashoropodza zviri kuitwa neIslamic State muMosul. Mudzimai uyu akapambwa pamba pake akatochwa kwemazuva mashanu ndokuzopfurwa akafa nemusi wemuvhuro panzvimbo inotandarirwa neveruzhinji. Nemwa United Nations muIraq yatsanangudza zvaitwa neIslamic State sehumbwende husina mashoko anogona kuutsanangudza. Ngarava inotakura vanhu vanenge vari pamafaro yasiya rwendo rwayo nhasi ndokutanga kutsvaga mazana nemazana evanhu vari parumananzombe uye vachida rubatsiro mugungwa reMediterranean Sea. Vanhu vanosvika mazana matatu uye vachifungidzirwa kuti vapoteri vekuSyria vanga vari muchikepe chidiki chavhiringwa nemhepo pamwe nemasaisai emugungwa iri panzvimbo iri makiromita makumi mapfumbamwe kubva kumahombokombe kweCyprus sekutaura kuri kuita muzinda wemauto. Muzinda uyu unotiwo vanhu vayamurwa ava vachapiwa pekugara muCyprus. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vatuka nyika yeAmerica nenyika dzemubatanidzwa dzeEuropean Union vachiti dziri kuramba dzakaisa zvirango paZimbabwe senzira yekuomesera vana veZimbabwe kuti vabvise hurumende yavo muofisi. Vachitaura muGeneral Assembly muNew York nhasi, vaMugabe vatiwo Zimbabwe inyika ine runyararo, naizvozvo nyika idzi dzemubatanidzwa European Union neAmerica dzinofanirwa kutsvaga ukama hutsva nehurumende yavo. VaMugabe vati zvirango izvi zvizere neutsinye uye zvinotyora mutemo weUnited Nations, naizvozvo vati zvinofanirwa kubviswa nekukasika. Vakurudzira United Nations kuti itungamire mukuunza runyararo muAfrica.
Mr. President, Zimbabwe firmly believes that the United Nations should promote dialogue to achieve peace, the rule of law, and common understanding among states. Peace, security, stability, and welfare of Africa.
Mamugabe vativo, avasi kufara nezviri kuitika mudunhu reMiddle East, umo Israel iri kuonesa Palestine chitsvuku.
Mr. President, we continue to witness the suffering and persecution of the people of Palestine at the hands of Israel. We have witnessed the callous murder of women and children in shelters where they seek refuge from Israel's bombs.
Mutungamiri weZimbabwe vaRobert Mugabe vachitaura vari kuNew York. Vatungamiri venyika vari kumusangano wepagore weUnited Nations General Assembly vari kusangana nhasi vachikurukura matambudziko ari kukonzerwa nechirwere cheEbola muWest Africa. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanosvika zviuru zvitatu vafa nechirwere ichi, icho chanyanyobata nyika dzinoti Guinea, Sierra Leone neLiberia. Sangano reWHO rinoti chirwere ichi chiri kuramba chichikura muSierra Leone pamwe neguta guru renyika iyi Freetown, kusanganisirawo muguta guru reLiberia Monrovia. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vataura nezvechirwere ichi pamusangano uri kukokerwa nemunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon. Vachitaura pamusangano uyu vaObama vati Ebola chirwere chinotyisa uye chiri kuparadza misha. Vatiwo chashandura rudo runosiratidzwa kumurwere nekumubata ruoko sezvo vanhu vakaona izvi sekutanga kwerufu.
Ebola is a horrific disease. It's wiping out entire families. It's turned simple acts of love and comfort and kindness, like holding a sick friend's hand or embracing a dying child, into potentially fatal acts.
VaObama vatiwo chinangwa chenyika yavo chikuru ndechekumisa kupararira kweEbola uye vachaita zvavanokwanisa. Vatiwo kuvatungamiri veLiberia, Sierra Leone neGuinea pamwe nevanhu veWest Africa havasi voga munguva ino.
Stopping Ebola is a priority for the United States. I've said that this is as important a national security priority for my team as anything else that's out there. We'll do our part. We will continue to lead, but this has to be a priority for everybody else. To my fellow leaders from Liberia, Sierra Leone, and Guinea, to the people of West Africa, to the heroic health workers who are on the ground as we speak, in some cases putting themselves at risk, I want you to know that you are not alone.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vachitaura kumusangano weUnited Nations muNew York. Zvichakadaro, chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York uye ari nhengo yeZimbabwe United Nations Association vaRonald Mubaiwa vanoti hondo yekurwisa kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze iyambiro kuvatungamiri vekuchamhembe kweAfrica kuti vaone zvavangaite kuitira kuti dunhu iri rive nechikafu chakakwana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naGibbs Dube weStudio 7.
Isusu tinozivawo nekuti pane zvirongwa zvimwe zviripo zvekuti tichibva kuno zvokwadi vanhu vanokachifara kuti takaenda kumusangano weUnited Nations, asi tadzokera kumusha zvinhu zvobva zvakanganwikwa. Asi chataa kuda iko zvinezvi kana zviri kuitikwawo kunyika dzakaita kana kuti sana Rwanda, masangano aakutarisawo kuti ngapachiitwa action ipapo ipapo, kwetombomirira kuti mangwana nokuti pamwe mangwana acho haasviki. Toda nhasi, nokuti kana zvikuri kunetsa kuri kuitika vanhu pari zvino kunyika yedu, vamwe vazhinji vari kutambura. Saka tinodawo zvirongwa zvekuti zvichabatsirawo vanhu kumusha.
Zvimwe zvirongwa zvacho mukafunga ndezvipi ipapo?
Zvinezvi kune zvirongwa zvine chekuita kunaya kwemvura. Mvura yaichanyatsonaya semanayiro ayaiita kare, zuva mapisiro araakuita, inyaya yekuti kune zvirongwawo zveclimate change. Kune zvirongwawo zvekuti nyika dzinofanira kunge dzichiona kuti tombopa muenzaniso wemotikari dzichifamba. Kune carbon emissions, kana kuti hutsi hune kuchiburitswa nemota, nyika dzichaita sei kuti hutsi huri kuburitswa nemota huve hunodzikira. Saka pandakambotaurawo naminista anoona nezveenvironment vakasukwere, vakati pane zvirongwa zviripo pari zvino, asi vanoda kuti vawedzere zawe zero mashandiro abari kuita saka turi kutarisirawo kuti munguva ino zvinhu zvinenge zviri nani.
Nhengo yeZimbabwe United Nations Association vaRonald Mubaiva vachitaura vari muNew York naGabes Dube weStudio 7. Tichiri panyaya yedziri kuitika muNew York, mutungamiri veAmerica vaBarack Obama nezuro vakayambira kuti nyika yavo naanasawira vayo vacharwisa zvakasimba chikwata cheIslamic State muIraq nemuSyria. VaObama vakataura mashoko aya kumuzinda weUnited Nations muNew York. Chikwata cheISIS chinofurikidza mwero uye chiri kucheka zvizvarwa zvenyika dzakabudirira misoro. VaObama vakatiwo vari kuzoomesera nyika yeRussia iyo iri kunze ine mauto ari munyika yeUkraine. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yekurwisa ISS inoratidza kusamira kwakanaka kwezvinhu pasi tenderere. Nyaya iripo apa inyaya yekusava nomwero kunoita vamwe. Vamwe vanoti chitendero chedu tochiisa kwakati, vasingatendi zvatinotenda isu vakafanira kuurawa. Ndo honzero huru yenyaya iri papa. And chimwe chatakatarisanazve ndechekuti nyaya idzodzi dzine chokuita noku Middle East dzakakonewekwa kwenguva yakareba kusvikira vanhu vatora pakutoti nyaya dzekurwisana ndidzo dzingatobetsera. Asi sokuona kwangu panoda kuti pahwisisanwe veshi Arab nemajudha vogara pasi vonatsoronga kuti chingaunza runyararo chaicho chii, vachibvisa nyaya dzekuda kuti ini ndini handibviri uyu wodaro. Ndo zvaita kuti kuve nenhamo yakawanda. Saka veAmerica izvozvi vapinda munyaya yokurwisa ISS vakanangana nokushandisa hondo yemuchadenga.
Semaonerenyu, hondo yemuchadenga ingashanda here kurwisa ISIS?
Sokuona kwangu hondo yemuchadenga yakaipira pakuti nevamwewo vanhu vasine mhaka vanobatanidzikwa. Ndo dambudziko guru rehondo yemuchadenga.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Nyaya yechirwere chegomarara kana kuti cancer muZimbabwe iri kuramba ichinetsa munyika, vamwe vachiti hurumende nevanobatsira vari kunyanya kutarisa kuchirwere cheHIV AIDS. Kumadzimai, gomarara remuromo wechibereko ndiro rinonzira nyanya kunetsa. Kuvanhurume, gomarara riri kubata ndere panhengo kana kuti prostate cancer. Vanavo vakawanda munyika vari kubatwawo nechirwere ichi. Asi vana mazvikokota vanoti vanhu vakakurumidza kuenda kunovhenekwa vanokwanisa kuti vange vachikwanisa kurapwa. Vanhu vari kukurudzirwawo kuti vadye zvinovaka muviri uye kupota vachizvigwinyisa nekumhanya nekuita zvimwe zvakaita sekufamba. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Bernadette Ndoro uye vaitai Rusike veCommunity Working Group on Health. Ngatitangei kunzwa kubva kuna Dr. Ndoro.
Like elsewhere in the world, chinenge chiri kuincreasa. Vanhu vari kuti wandei vari kurwara nacho. And my reasons acho akati wandei, but the major wandei kuti vanhu vakukwegurawo vakati wandei. And then tine problem HIV and AIDS pandemic, which is making its own contribution. And imwe reasoni ndeyekuchinja magariro edu.
Varusike, mamuri kufamba munharaundaumu, ndozvamuri kuonawo here zviri kutaurwa naDr. Ndoro?
Ya, ndingati ichokwadi kuti dambudziko rechirwere chegomarara chekensa rati kurei tikada kutarisa kumakore atairarama kare. Iye zvinezvi ndingangoda kuti dambudziko rekutanga nderekuti mararamiro ataakuita asiyana nemararamiro aiita madzitateguru edu. Zvinhu zvatava kudya zvanyanyowanda mafuta, zvawanda shuga, zvawanda sauti. Kwozouyawo zvekare tine dambudziko rekuti reHIV neAIDS ndo rimwe riri kuonekwa riri kukonzeresa kuti vanhu vakawanda vange vaine kensa. Asipo kwechewo zvekare tine dambudziko rekuti vanhu hachaita maexercise yekusimbisa muviri.
Dr. Ndoro, chii chingaitwe nevanhu kuti vakwanise kunge vachirapwa nechimbi chimbi pachirwere ichochi?
Kuti varapwe nechimbi chimbi unge vakurumidza vaona kuti vane cancer, voenda kunzvimbo dzavanogona kuwana rubatsiro. Nekuti dambudziko guru pari zvino nderekuti vanhu vazhinji havasi kukwanisa kuita recognize zviitiko zvinogona kunge zvakanangana necancer. Saka vanozouya cancer dzavo dzakomba, dzimwe nguva dzapararira nemiri wese, zvaakuvarwadza. Saka kurudziro ndo yekuti vanhu ngavakurumidze vadini vaenda kunotsvaga rubatsiro pavanenge vangofungidzira kuti dzimweni nguva vane gomarara.
Dr. Ndoro, zvii zvavangatarise vanhu kuti vange vachiona kuti pada vanenge vaakuita chirwere ichochi?
Cancer dzakawanda marudzi adzo ende imwe neimwe ine nzira yainozviratidza nayo. Asi in general vanhu vanogona kuita mapundu, dzimwe nguva anenge asingarwadzi kana kuti anorwadza, anoramba achikura kunyange vakawana kurapwa kwakasiyana-siyana. Dzimweni nguva vanogona kuita zvikosoro zvisingapere kunyange zvakarapwa. Dzimweni nguva vanogona kuona shanduko mukushanda kwehura hwavo, kunonoka kuenda kunze kana kuita kutsvina yakaoma. Dzimweni nguva vanogona kubuda ropa nzvimbo dzinenge dzisingatarisirwe kuti dzibude ropa. Zvakawanda zvinogona kuitika. Saka munhu kana aona kuti pane shanduko iripo yaasinganzwisise kuti inorevei, ngaaende anowana tsananguro kune vane veutano. Dzimweni nguva anogona kunge aine cancer.
Varusike, dzidziso iri kunyatsofamba zvakanaka here mumatunhu mamuri kufamba umu?
Ndingangoti dzidziso da kuramba ichiwedzerwa. Tikaita dzidziso semaitiro azvakaitwa mazuva atanga tine dambudziko guru reHIV and AIDS, ndinorinda kuti vanhu vazhinji vanokwanisa kuva nedzidziso yekuti ndezvipi zvavangaita, kungave kuzvidzivirira, kungave kuzviongorora. Iye zvino tine chirongwa chakaparurwa nehurumende nebazi rezveutano cheHPV vaccine. HPV vaccine iri kushandiswa nebazi rezveutano kudzivirira cervical cancer kuvana vasikana.
Mukupeta nyaya yedu, Dr. Ndoro, tiri kunzwa vakawanda vachinzi vaakuenda kunorapwa kuIndia. Zviri kunyatsofamba sei? Zimbabwe haina mishina yacho here?
Mishini tinayo, mishini mishoma.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzechirwere chegomarara, Dr. Bernadette Ndoro. Manzwa zvakare kubva kuna vaitai Rusike vecommunity working group on health. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvechirwere chegomarara munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318. Muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Kana muri kunze kwenyika, munogona kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure palive talk. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzekutsvaga vachakwikwidza kuCongress yeMDCT dzotanga kuunza mutauro. South Africa inoti iri kutanga chirongwa chekupa magwaro ekugara munyika iyi kuzvizvarwa zveZimbabwe kutanga kwaGumi Guru. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire, nichiti murare zvakanaka vateereri. Muramba makateerera patichakupai nhau murimi rwechirungu, ini naChris Gande.